Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Chungamili Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So, get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight. Crew, let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthakazo omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Namhlanje silibuza umbuzo omqoka, obalulekileyo mpela, njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba Mnangagwa, upresident phela, umongameli tawutuna, ungene embusweni ngoNovemba, kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe engena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba gabalayo imsebenzi bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa, njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobubelo yini osobuthe baba khona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe? Ndonya ya tiri kukurukura nezvayo panapa hama dzangu. Nasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako here yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovemba. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndombvunzo yatiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Irene.
Zita Hanzi Moito Anizuya.
Zita Moito Anizuya. Manda.
Oh, Edmond Chimanda. Wati bata uri kupi mwana mai?
Ndiri ku South Africa.
South Africa. Akamira sei malevu zikoko?
Kuti zvakuya kuuya ku South Africa zvakatonga zvakatonga. Ndiri zvimhamuno. Zvatonga zvatonga nyakuomba zvisinga tongoita.
Ko kuZimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugari?
Zvika vaya takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa-tengesa izvi.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa takangoindikirwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndezvacho dzakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Ine takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Atatombomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe mukoma Edmore vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru vari kugonesa kutaura zvino chipatapata vari kumhanya vari kuenda uko neuko nhasi kutaura kuno vari kuChina vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kurumbidzana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemasiriko vanhu pedzwa kuti izvii izvo zvakatoia zvine chisungo pane kurumbidza kuti doti iti tiri kuuya tiri kuuya vanouya ariri.
Haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmore.
Tinotenda kutiesezen.
Aha, Edmore lo usitshayile eseSouth Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omusha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayile ucingo kwele South Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Magadi. Halo mkoma Wise.
Hello.
Magadi mkoma wangu.
Kubara Magadi we.
Hai watiri bo. Kurise kwamuri.
Kuno kuchenewa vadi kwenyiko.
Na, ngodaro daro mdara. Anzi chero zvaita bhurugwa rebenzi.
Ndizvozvo.
Maizwa nyaya iri mugango. Pane shanduko yakanaka yamati maona here?
Ndinanya kukupanza kuti panzi chinzi papatira pamukati.
Saka mbunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tikubvunza mbunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kune kuchizviitwa kunzi apa padai hatiri kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvidzi purufu hasati yanzo kuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vamunangabva?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka mabasa acho echidika mawanda mari yenyika yakushanda sei hazvina zvati zvanzo kujeka.
Hongo mari ichiri kushayikwa kumabhanga mabasa acho ari kushomeka asi vamwe vari kuti vamunangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani handizvo here izvozvo?
Izvo zvinofamba saizvozvo ipapo ndingatenderana napo asi hazvisizvozvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge chanzira kuti chive chiripo. Vechidiki vakawana mabasa, vabereki vakura, zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira mukoma Wise? Vamunangagwa kana vakaterera pari zvino ndinoziva kuti vanhu vezanu PF vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepenyuro yestudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino munyika yeZimbabwe ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatsokushanda, vanorima vanyatsokurima, GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibaza nevakadzidza variko vari madegree maboira meka ariko zvakaita vana steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aiwa tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota?
Hongu.
Saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichitondoisa X.
Aiwa tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kuballot box.
Aiwa tinotenda.
Siyabonga ke Wise mundoko kuti laya kuti hayi akula nto ebambekayo nhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silomunye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba, ninjani?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ngathi sewunamalanga amaningi ahlele esitulweni kodwa akukho ugcukuko aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuni bekhona?
Njengobona ukuthi i-100 days seyindlulile at least bekumele ingaba sokune something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Okufana lani le msebenzi into ezinjalo?
Ya imisebenzi njalo wabona amakampani at least ingaba kuvuliwa amakampani amvalo ukuthi abantu at least bayakhona ukusizakala wabo. especially ngale ezempilo wabona manje uyashuleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abhadele abasebenzi beuhulumeni. So iDenver kumna ku-EDI ngathi alikho kithi, at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono.
Kodwa omunye Charles engathi sesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo. Ngengambona last week bequma iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago, amayogadi, lento ezinjalo, ama-products ochago. Siyambona manje uyagijima uyalelale, namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe. Umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabosomabhizimusi. Ngeke sithi imizamo emihle yini yona leyo ayenzayo?
Yena mizamo ikona ngoba njenga yena ufisa ukuthi media angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njenga abangakamvoteli. As long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukhona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yinyoka.
Aha, wabhalisa yini ukuzuvote Charles?
Kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona, at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabulela.
Charles sungicasule too much man, indaba ungabhalisanga?
Ngisendlelinye ukuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami eyi-one izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo.
Ya kumele uyabhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo. Uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle?
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi amahofisi ezek eZimbabwe Electoral Commission atholakala ngapi khonapha eGweru, baza kulayela uhambe uyebhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga kungawina umnankagwa, wena ubungamsekeli akumelanga ukhale. Nxa ungamsekeli oChamisa engawina ungabhalisanga akumelanga ukhale. Engawina uMakhuphe ungabhalisanga ungavotanga njalo akumelanga ukhale. Angithi kunjalo?
Kunjalo baba, neti umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakhona engathi sisekudeni nyana, mhlawumbe ivoti yemuntu omu-one uma yababili izakhona ukuthi ishintshe i-leadership, mhlawumbe khona ukubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe.
Hayi, inyanga ayikho ekudeni Charles, ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela. Ikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga. So thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi, sokusele nje abambalwa abagoqela wena.
Kunjalo baba, sizenza njalo.
Aha, siyabonga Charles ngokungena kuhle.
Kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kule hlelo leli Life Talk Studio 7 baba.
Uyangari mtereri. Charles Manyepanzi ndiri ku South Africa. Asindi nobhangu kugweru. Ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji. Saka ndazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles. Kunyoresa kuvhota makanyoresa here? Zvikanzi kwete. Ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa. Saka ndati aiwa, manyai mukoma Charles munonyoresa kugweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa. Asi hapana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yache kamakumbo. Saka vasati vanyoresa, manyai munonyoresa. That's what we are discussing tonight. So far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererwe kare ndofunga nemkoma Elijah. Sinus mkoma Sinus madi mkoma wangu.
Kasilwa madi wakuru wangu.
Ah vakuru ndimi.
Tinokutenda ine chirongwa chenyu chakanaka kudai.
Ah nesisi nesu tinomutendai mkoma Sinus nekuterera nepfinyuro ndenyu.
Ya tatiri kuda kungotaura zveshe kuonesana chokwadi chiripo ndezvekuti kubva papinda vamunangagwa isu vechidiki kuti titi chine tachatawana hapana chatiriona kwavari ndechekuti tiri kungoona vaine bhaibheri ravari kungonyora zvibvumirano zvemabhaibheri kudawo nderenyika inoro umwe mwari ari panyika hapana kana chimwe chete izvo zvinono mutaundi tiri kutotadza kana kumahoridhey hatina kuinda kunoona vabereki nekunovatengerawo zvavanoda nekuda kwekuti mari yacho kwanga kusina kubhengi kwacho ruti ukavata pakiu unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera waakutosvika pamusiwo webhengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti unonzi hakuna mari.
Aha, asi kana pasina shanduko yavapo mukoma Sinus, sei pane vamwe vechidiki vari kuti pamberina ED, pamberina vamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndezvekuti kwembwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuwirwa vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuyachaya vanoti kana zvakaoma vane vachiona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vaoma vedha nemahundi zvekuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiritori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakuna katinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa inesa mutauni kana ukapotawo vamwe vaakutoita vachinopa zvibadi senga nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus, pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti skavha here kana kuti itambo zvekuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzaka paairpoti tikaona vatozvisungira bhozi pamwe istiresi hatitanzwisizi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanu pf acho bhozi yezvino bhaibheri raa vakanyora bhaibheri remaagreement nenyika dzese chasara vachadzamara vanyorerana napopu hatizi kuti vachada kunyorerana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwayo hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sainos. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, hatiri kutonovhota dambudziko rangu kura ndere vari kumarana ava vari kutichamisa nana kupa ava. Ndokanganisa hatichazivi zvavarida kuti toindepi. Taikunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusava. Vamunangagwa vanga vachitoondawo navo ndo vavapfekedza zvikavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguva.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vachava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti nana kupe nana chamisa vacho. Dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kuti zviro zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Sainos.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele uSainosa Chiremba uSandras Tinta eseHarare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngenxaba ngxoza eku MDCT uthi ukuxabana kukamakhuphe loChamisa osokwenze babambhaxambili MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani uSinus Chiremba uthi ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Si ye phambili ngohlelo sithathe umlaleli uElijah Jansa. Kunjani Elijah? Chiremba mkomangu makadi. Kuri bostering matibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels are low,
Very low.
Yeah, because the bags are bags in the room with the conduct and the other was under the steering. So I don't know what to do.
My conduct and the other bata or my marigam go.
Yeah, but in the other, the steering, the other, I don't know what to do.
Aha, Saka Panasandu Yakanaka Matmaon.
Pana, so for good day, I got to send to go, but I was out there at the steering.
Isanduko ichaiche amanga makatarisira ndeipi? Aha, asi vamunangagwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko hameno kupi kwavakanga vaenda vari kumhanya mhanya chipatapata nyika dzese idzi vari kutsvagawo vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika. Saka chinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa henyu asi.
Hapana chekuvhota, tiri ready.
Matomira msoe sarudzi. Aha, aiwa tinotenda nekupina muchirongo wamukoma Elijah. Aha, Elijah usanda sikuma ese Harare laye njengabalalela banengi bathi kula lutho olubambekayo oluhle asebelubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe Studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo silo mlaleli tina vakambuke makadi yenyu vakambuke.
Ngiyaphila ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry sure. Usintungaphi?
Ngikhulumi ngisegoli wami.
Usemzansi. Awu nge nhlupho zabo madikizela Mandela shiwo.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sentile.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umwe nomunye sivi usilindile.
Mhm uyizwile indaba. Ah kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile ntunga lokho kufana nomuntu othi khona abiza abantu angisilima. Engenampuphu yokubathekela. Iyasizwa indebele ngisithele ya anusilime engenampuphu yokubathekela. Yinto eyenzakalayo ekhaya.
Eh madoda.
Eh kunzima mpela angali ukuthi uzama kukhona kodwa ubonela imbhalo khona into yokwenziwa ngubhanda nopiri yakho. Sokungeka kule notshintsha.
Manje kwenziweni Gambuki?
Into yokuqala angithi umuntu ufilima yakusazulungiselele notshwala kukhona nokudla kukhona.
Mhm. Ikakhulu utshwala lapho abadala phela babe funa ukusebenza besitika.
Angikuzwa kahle ntuba.
Ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babe befuna ukugamula betikhambi njani.
Eh manje ke abazobaza gamula babatikhangani ngoba kukho.
Neba kithi.
Uze kuqonde kahle yena kaqala afaka imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungakulokhu ucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile Gambuke ilizwe kalila mali okwasho majaiva nawathi leli lizwe kalila mali kalila mali wayeqinisile akula mali eZimbabwe. Ikonje egcwala indawo yonke siyalelale ezama ukucela ephethe ingcebetho.
Cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akuna imali ushota ngani. Njengayenzo tekhulele emajikeni laphana ushota ngani.
Ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusaba usumgabe laphana uzakhumbula. Hey babehlala bevala mano o Herald o Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals le China kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje.
That's why ngisithi khona kwaziwa ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona.
Yeba kithi
uyangizwa ntunga.
Hayi ngiyakuzwa Gambuke.
So kodwa thina bathi ngikukhulu ukuthi kube nomuntu ozakuchaphisela ulwandle lo.
Mhm. Kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa.
Ngisaya bengakalitholi ithuba ntunga.
Hayi mdlobo wami, ubungahamba ngathi ekhaya ngoDisemba.
Hayi zange ngihambe.
Hayi hamba phela kathezi uyebhalisa.
Eh angizahamba mntakaba.
Yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavoti.
Hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus.
Mhm. Hayi siyabonga Gambuke ongena kuhlela.
Okay ngiyabonga nami ntunga.
Aha siyabonga. Ah Gambuke okay akube njalo la kuwe. Ah tiende remberi nechirongwa chedu. Tinamkoma Pearson parunare magadi mkoma wangu. Mkoma Pearson? Alo, mtereri, mkoma Pearson, muripo parunare?
Tiripo, pakati zenu.
Aiwa, tiripo, kana mchifarao.
Aiwa, tiripo.
Maati bata murikupi?
Tiripo.
Muripapi? Tiripo. Aha, tipe ofungwa dzenyu mainzwa nyaya iri mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Halo, mkoma Pearson. Dineurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Naredzedwa mena kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Dzimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangotibata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, The Connection chirongwa chevechidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro yeStudio 7. Nasi nyaya iri mugango, tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru, wekuti pane shanduko yakanaka yamati maona here muupenyu hwenyu, kubvira mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora masimba, zvichiteera kubvutirwa simba nevamugavi nemauto muna November gore rapfuura. Iwo umbuzo esingawo lamhlanje kwabasanda sixhuma umsakazo ngoweno umsakazo weStudio 7 uhlelo kunguhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka namhlanje othi kambe kusukela ubaba uMnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovemba kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho? Mhlawumbe phansi kukahulumende kaMgabe ubungasebenzi, ubuhawula, uyiswela eyokugada umtshova. Mhlawumbe kathezi phansi kukahulumende kaMnangagwa sokungcono mhlawumbe sulawo umsebenzi. Njengoba ethemisile phela ukuthi uzasebenza gadalala evuselele imisebenzi, evuselele amankampani. Nxa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe, akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Tiza kufaka ke moyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa uMnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru weStudio 7 Donald Mamboma Mkomadoni Muribo.
Ndipo muriseko mkoma mtunga.
Aiwa tiripo, kurisei kwa muruko.
Ngo tatarika tiri kuno.
Mainzo nyaeri mgango mkoma wangu.
Ya nyaenda inzo mkoma, kutarashopa nisha kwa apana kana chaki. Wani chakakita wana, apana zilipo makumbo inyo uka mkoma. Kuvasa wapinda, 4 months za wapinda, zivano zimba, apana chakakita wana. Ngano zao zaru mbeda zimbabwe kope ni kubiznes zaa nungu wangana zimbabwe kasaru ngano wazi wakadopa
asimuru
apana chatuku wona shirikani
asimuru mwashari kweza oga mko madoni andiru
muno wana hindi kandite kuti mkoma kula wangu kwa mbeba sano iza kakutawara kwa wala kukwa kini Uende ya imbo tu one kuse kuti haere kona ya zine nika kone kwa sabuti Kuna shabuta imbo ta wana wakoji open for business Gawa viseta zini temo zesi kwa nipese kuti ya tolo tuwa wakumba kwa wakumba kwa wakumba kwa wakumba kwa wakumba Kwa wakumba open for business Mikuwa wakumba kwa 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 wakumba kuda uto wataka wakuda kana kubati kwa kuri kama ili chenji kana kuya kwa 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 habana habana jiripo
asim
kana kwa business ma business
asim temo wacho indigenization wo wakato uvandu za saka waku apply chete kunyaza na zima minerals kaita se diamond na platinum asi anzi na wa Mnangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopane nyaya mukoma tinoda vamirire sarudzo kuti hurumende inozikanwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunga vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndechokwadi vanogona kufuma kuti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma kuti totora kana kuti unotanga semwejambanja kana kundeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu aikuzviya nei confidence nehurumende yedu unless party warihome nekuti yaonekwa ikonziwa vanhu vaiva chinja. Zvinhu zvokuta vanhu mumuromo mukoma mukoma wazari dhirekisi ii vanhu vanga tinombovaona vari kwatinoshandawo vane vachibvunza kuti saka nyika yenyu yaitoaudza kuti hei mamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti deni vaiti makambani enyu vanotovaona vachiti ha hurumende yenyu yaa haichiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza mukuma zvavakaita pamutanakati zvakachii munhu ane maaaanoa vakaaa mawere aka munhu ane mari mukomaka now aone kuti yacho hurumende iiwa kana vachitidhilera yanhu zidarai rakangwara eonirisi.
Aha, saka saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vaona vanhu vazhinji vanotrust nekuti munhu wakashandawo kunzefu muhurumende yaikoni waivo vachizviona zvinhu zvichiitika zvichizvo. Saka hapana munhu angaenza kuva bofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo. Toda tinodiwa muZimbabwe kana abvazere kwamunhenza rapuwa dhiraivha wokwamhunga ka hazvingopi achinja injini yekwamunhenza kanatrasta kwanoikwa bvazere kwamunhenza urongoramba achinge ari kwamhenza rongoahingoti akira mhenza kuti dhiraivha wanga achidhiraivha angaiaitaa bhazi kuti masiku yebhazi akadii injini yebhazi yakadii ezvatinotarisa titaisi dhiraivha kuti dhiraivha kanyikavapo bhatibhazi yakadhakwa hazina musoro
chinodiwamuzimbabwe
inew blood mukoma chinodiwa vanhu vane siviri chainyika kurati nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblemu ugoma kuti gare mumasango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorezwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko iroro pandoda imwe idea inowana inouya nepfungwa nevanhu vanewana kwete same problem mindset yakasireta problem igozide chatova problem handioni kudero mukoma.
Aiwa tinotenda nekupina muchirongwa mukoma don
open for business nzendo dzavo dzine chekuita nokuda kuvaibva pakupinda masimba aone kuinjira kwete zvekuti chigoti business hakuna business inobva muchina ngoma vakachera madiamond vakatoeza vaka chii chavakabudisa kana road one yavakagadzira mumanikaleni kwavachera kwamarange pane road here one inonzi yakagadzirwa fachaiiza akanga achiita kuenjini kana venjiri vaichera asina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa road ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina. Saka imwe bhizinesi rimwe ramoda kuita kana investment yamoda kuita nemachina ipi imichinovarii pamuruta vachiita kuinga kubavo hakuna mboma chaina haina chainoribatsira ukama hwekuti hondo kana hwekuti vanozotumirira kana kunengwa masanichiri kwakuia hasi izvozvo mukoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luyazamazama kancane amakakasi ekabambi kakuhle. Tenderembere nechirongwa timbotora mwe muterere zvekare mukoma kudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma wangu.
Aiwa tiri bhosi tereki kuri sei kwamuri?
Kwatiri kuri bho asi tinongochema namunangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti bapo vakapinda havana kana mchange yavakaunza kuti vanhu vabve vata vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindire mberi saka even nyangwe wakana kuma election nyangwe waka wina kana kuluza wanofana kusia because ya hapana kana MP nja waka uisa mnumi nja waka uisa iko zino kushika pati iko zino
asikana waka wina wano zosia se mgoma kuzichika
aa wano tungofana kutongo siya just kusira kana wale chidika nikuti ya ataneta
vechi diki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo manje vanenge vakuziva kufana kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka iwo vanofanira kuti kutora zvido zvechii zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika
mtemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigununurira president ka nyika ifambisa kana
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota ijokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo
aiwa tinotenda Sterex saka mudzoke ka next time musawande
alright
okay, ukudzitya lai njengabalaleli ve Studio 7 abanengi uti hayi akukho okuhle abangaba bethole imsebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele bala leli be Studio 7 abasekela ibala le ibandla lezanu PF ngiyazi libanengele laleleyo lisithinte please licho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni selomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadimi tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately it's almost 10 minutes before the top of the hour, and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. As we are posing the question tonight, has your life changed for the better since the president came into office? The overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double capital N, rather, capital O. Tine mumwe mtereri zvekare parunhare mukoma Nyandoro. Makadi mukomangu?
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bho, matibata muri kupi?
Ho ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani pachitiri farm.
Kumuzarabani kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri right zvako izvinhu zvazvo akungotiomera omera ii maprize ezvinhu ziri kungokwira mumashops plus maprize acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine prize yayo ari kutenga neeco cash inenge ine maprize ayo kuwana mari tikutombvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite a flat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya ne US dollar konzi badara 4 dollars ukayo chiswa ipa konzi badara umwe mtengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvizvanzi zvanyato gadzirisika izvi zvizvanzi kutongo kiro jeiri sokuti izvozvi 2 kg rice togona uitenga 2 dollars 40
yakakwira kubva papi
akubva kumadhora 8 kwayaka mbende iri
Ko ufumuri kuubata nemari
upu zvedu ngotiri mafama zvedu aupu tinongonogoro mudura medu zvedu
okay
asiita $6 mumashop
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isumbori sevese vanhu vari mumapurazi wezvedu ndongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvosi kutopedzisewo ndikutopa bhani izvosi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira dzendozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaari ari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeti takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomirira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda hatichangoramba tichibatana ku tinokutenda ine nhau dzamunotipa inhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyepa apa tinokutenda kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
ndizvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiribo
unyandoro usitinte SM Zarabani lae ukala ngokuti hayi akukho nguquko aseibonile empilweni yakhe ukuluma ngokuthi ba intengo yamaraisi uti kwele isuka ku dollar tize yaya kubo dollar kubo $2.40 iraisi impupu uti kuyadula mpela kodwa uti mzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupu kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani umlaleli? Umlaleli kunjani?
Siyaphila lindalani.
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Lapho ngikhona ku right pa.
Ukuphi kwendawo?
Kwazulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ya ngise Joburg.
Hayi Joburg, yani mvula manje.
Ya, hayi mvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Hayi kakhulu mfethu.
Zungenile kuhlelo Ndlovini.
Okay baba. Ya mina angiboni lutho litshintshala apha ekhala bona ngani lokhu kusiba nzima ngamandla asazi kumbe isikhathi kumbe sisihlani kodwa hayi akuthembisi lapho kungaba lutshintsho lapha
kodwa akukho yini Ndlovino kuncane sokwenziwe ngumnangakho ngakubuka
mina angikaboni lutho lo not even one akula nto engathi kumbele singcono hayi akukatshintshi lutho lapha ngazi ukuthi kwenziwa kwini
yeba kithi
utshilo
nje wathi lapha asehambe khona osomabhizimusi abaningi ngoba ilizwe kalila mali so akwenzayo upumichumo uyale lalo ya kichima ezamu kombisa osoma pizimusi wa wamanyamazi uti bazechala inoto yabo bazechala izimali zabo eZimbabwe ikopele uti ama kampani avuselelwe kubele msebenzi kota uti lapa lalapa se hambe kona osoma pizimusi bati wo sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya nathi ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zize kungatshintsha mid after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China h China mina angilubona uncedo lwayo iChina ukuthi sithi ngasiniki amabhizinesi ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezimene engibona khona nje indawo eziranwa ngamachina ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovu?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza bechaywa. AmaChina kahle kahle wona asinge sithi ngama investors. Abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Mhm. Nayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Yeah, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami ona 17 ule 18 years manje so ngamfika abhalise layo.
Aha labangane bakho babhalise.
Ya bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha awuzabe ukhona ungabuye.
Mina umsebenzi wami ngokutshayela amatraki ngenze ukuthi mhlawumbe wabe ngekho kumbe ngiphandle kwelisho.
Aha, ai wena yenza kanje mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi abungekho wena ohlo khulume lovasi wakho umtshela ukuthi hayi manje kule ndaba eqhakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya uqinisile mfowethu angizazama.
Mhm, hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi la ngiyabonga ungifake emoyeni.
Aha, siyabonga. Yeah. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time. And we have our last caller on the line. Okay. Kuthuzaba migile kancane. Kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokugcina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanai manje mtereri wakadi aiwa tiripo yedu zita munoitwani mukomangu
mukomanga mambamba
aha matibata muri kupi kumberengwa embelengwa okay nguva dzafamba pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED
shanduko haina kuzende chinda kuzvaenda chifanirwa kuti mupini vaka responsible zvinotizvo I new dispensation yakapinda through ungaziso wakaiho in that respect pasine that element of mistrust. So shanduko ichazonya kubuda kana maelection aihwa tahwina nomutindo ndezvatinotarisira uyese zvatinoziva. So as of now kugadzirisa twakawanda twakanga tichikanganisa kumazuro uko hongu pane kuti iko vaed vanga vari anda mugabe zvikagozodi zvikagozidi but hai was munhu anga ari panyanga wanga nenyanga dzake.
Mhm, saka muri kuti avo vari kuti vamugave na ED sem WhatsApp group vari kukanganisa.
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigape muna makandirasana Britain awa, they warmed up to ED and state government at last. Mose kuti vari kuona pane shanduko dziripo dzimbiso dziripo dzakanaka.
Mhm, aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina muchirongwa nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10. The listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lila.